Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 7 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yorangarira zuva remagamba mangwana. Zimbabwe Election Support Network yonetsigana neuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota nekunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here. Nasi tichataurawo nevechidiki nezvezuva remagamba. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe mangwana iri kurangarira magamba enyika akarwa muhondo yechimurenga. Uye pamberi pezuva iri mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mubepanhau reSunday Mail kuti vakavamba bato reZANU-PF vandapaningi Sithole vanofanira kuremekedzwa segamba. Bato reZANU-PF rakavanyima chiremerera chekuva gamba renyika richiti vainge vatengesa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe gamba renyika varugare gumbo.
No, mashoko. Akadzama chaizvo iwawo ndiwo mashoko atinonge tichifungira nhambo dzose kuti mutungamiri wenyika anofanira kunge achitaura zvinhu zvinobatanidza vanhu zvinhu zvinounza udzamu kwatiri kunyika pavanhu veZimbabwe havasiri vasole vega vakaita contribution dzefrago vazhinji vakaita savana Chitepo vana Hamadziripi vana Mukono vana Mutambamengwe zvikurukuru vava vandadomava those is the core.
Tiri kuona kuti vakaenda kuhondo nguva iyi vanenge vanga vari vechidiki zvanga zviri nyore here muchigara mumasango kudaro vagumbo zvaifamba sei chii chaita kuti muite ushingi hwakadaro nemazera iwayo
yanga iri challenge huru I must say that's why ndichiti inini zvinofara kana vanhu vachinge vachikwanisa kutaura zvikurukuru vatungamiri kana vachinge vachitaura noku recognize vanhu vakaenda kuhondo because it was really a challenge. Vanhu vazhinji vakaenda kuhondo vanga vari vadiki vaingotevera zvaitaurwa maradio mumapepa zvinhu zvakadaro so vouya vojoina voenda kufotreli asi kuti kwokutanga vanga vachiuya vari vashoma but pavakazovuya muna 1973-74 yanga yashata because vanga vakawandisa and vanga vasina kuwana chokubata kusvida batsira asi deba yorubatsiro rwatakapuwa nava support groups all over the world takakwanisa kuti tipe vanhu zvokudha nenhumbi dzekupfeka nokuvatrena the main thing was really kuti tivatrene vadzokere kuroro vahondo muzimbabwe and ndo zvakaitika izvo saka zvetirinoda pahirosenga panapa tinoda kuti tirangarire magamba akatisiya uye kuti tione kuti tingaita here something tichibatsire vanhu hama dzavanhu ivavo vakashaiki kana vachizikana but uye kuti ngatiitei zvidhu zvedu nenzira yainokudzamu kuitira kuti nyangobari iko vakashaya yavo mufaro rwekuti tinenge tichikwanisa kushanda panhu pavo takabatana kwadazvo bazo tibvise mweya woruvengo uyu idea hatred of each other of the Muslim tinenge tichiti vana vadiki ngavachitora vachiitazve sovatsvanya kutizve hautazi kuti zvinodikama chaizvozvinokoti hatirege kupretenda tisava tidiengedzera nyika navanhu kuti tinoda kuti vana vadiki vatonge asi at the same time tovafanya futi kova neinconsistency and contradiction.
Saka muri kuti apa hazvichafaniri kuita zvekuti vakarwa hondo chete ndo vanofanira kutonga?
No, hatingadaro. Hapana chinhu chakaita saichocho. Mwana weZimbabwe umwe noumwe anosvita kuti atonge kana achigona. Chikuru chatinongoda kugara kwakanaka muZimbabwe. Vanhu vane rusununguko, vanhu vane freedom, vanhu vane vachikwanisa kuita zvavanoita. Ikonomi yedu ichiperforma, vanhu vakakafa sezva zviriko zvino. Vanhu vari kukafa vablessing, vanhu vari kutambura nenzara.
Gamba renyika, varugare gumbo vari parunhare kugweru. Tichaenderera mberiwo mangwana nehurukuro yedu navagumbo, uye tichataurawo nemutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa nevamwe vatungamiri mangwana. Chirongwa chekungorora kuti master evanhu vakanyorisa kuvhota arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll inspection chakapera, asi Zimbabwe Electoral Commission ichiti vanhu vangangodarike zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% ndivo vakaenda kunoongorora kuti master avo ari mugwaro iri here. Izvi zvinonzi hazvisi kufadza nevesangano rinoongorora nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network. Mukuziya nyaya iyi, tabata sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni.
Zimbabwe Election Support Network yakakurudzira kuti vana veZimbabwe vakanyoresa kuvhota vanotarisa kuti mastavo arimo here muvoters roll kuitira kuti chirongwa chedelimitation chiri kuitika munyika chifambe zvakanaka. Takatarisa huwandu hwevanhu vakanoinspekta voters roll, tinoona kuti chidimbu chiri pakati nepakati che 50% kubva panhamba yevanhu vakanyoriswa kuvhota we 5,8 million. Tichitarisa nhamba iyoyo, hatisi kufara kuti vazhinji havana kukwanisa kuda kuongorora kuti mazita avo ari mwere muvoters roll.
Chingava chikonzero chei chaizvo chakaita kuti vamwe vasaite chidokwa dokwa chekuda kunoona kuti masta avo arimo here mugwaro revavhoti?
Zvikadaro varongofunga kuti sezvo vakavhota pamaelections akapfuura zvitsarawo rinenge ririmo muvoters roll. Asiwo zvinogona kuitika kuti panenge pachiitwa voters roll audit zita iro rinogona kungobviswa muvoters roll. Saka zvakakosha kuti nguva dzose panodanidzirwa kuti titarise kuti master edu ari muvoters roll tikwanise kunocheka tichishandisa mafoni edu panhamba dzakapuwa dzepa WhatsApp uyezve kana kuenda kumasenders anenge akapuwa nezei kuti tinokwanisa kucheka kuti master edu ari muvoters roll. Tisazoshamisika musi wokuvhota zita iroro risimo. Saka tinongokurudzira kuti ngativei nekuzvipa nguva kuti tione kuti tiri muvoters roll kana kuti kwete.
Pane nguva yanga yatarwa nezeki kuti vanhu vaite izvi kusvika mukupera kwemwedzi wapera. Zvinokwanisika here pari zvino kuti vanhu varambe vachitarisavo mazita avo mugwaro iri?
Kunyange zvazvo nguva yekuongorora izvi yapfuura, hazviregedze kuti vaya vanokwanisa kucheka vachishandisa nhamba yakapuwa yeWhatsApp yakapuwa yokushandisa mafoni vanogona kuramba vachicheka kuti vaone kuti zita ravo rimo muvoters roll uyezve maidea avo akabuda zvakanaka here kuitira kuti kana pane zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe. Kurudziro yedu ndeyekuti munhu wese ange achikwanisa anokodzera kuvhota ange achikwanisa kuvhota. Saka tinongoramba chikurudzira kuti avo vasati vanyoresawo zvakare kuvhota vanyorese kuti vakwanise kuvhota nguva yechipo.
Vanhu vanokwanisa kuenda kunonyoresa kuvhota kupi chaizvo vamakoni?
Pane masenders aripo madistrict offices ezek kwatinogona kushanya tichinonyoresa kuvhota. Kana tisinawo zvitupa tinogonawo kuendawo kumadistrict offices aregistrar general kuti tikwanise kunoona zvitupa kuti tikwanise kunyoresawo semavoters munyika yedu. Election yapadhuze chaizvo. Kurudziro yedu ndeyekuti wese anokodzera kuvhota ange ane kodzero yekuvhota. Kuti unge nekodzero yekuvhota unofanira kunge wakarejistwa uri muvoters roll, kwete kuti wozopengenuka mazuva mashoma shoma election isati yaitwa kuti regeza ndinonyoresa. Ukadaro haukwanisi kunge uchizovhota muelection ya2023.
Nechikonzero chei?
Nokuti voters roll ya2023 rinovharwa panenge paitwa presidential proclamation election. Nguva yekuti vanonyoresa kuvhota inongopuhwa chidimbu chidiki diki zvikada 30 days. Takapfuudza 30 days hauchakwanisa kunyoresa kuti uvhote. Vana veZimbabwe, vatungamiri vatinoda tinogona kuvawana chete kana tichikwanisa kuvavhotera. Asi ngatizvivewo zvakare kuti kusavhota kwedu ivhotiwo zvakare, nokuti tiri kuipa iyo vhoti kune avo vakanyoresa kuvhota kuti vatisarudzire vatungamiri vavano.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare muHarare. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara vanoti varegerera vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaLaurent Gbagbo senzira yekuunza kuyanana munyika iyi. VaGbagbo vakachenurwa nedare reInternational Criminal Court kuHague pamhosva dzavaipomerwa dzekukonzera mhirizhonga nekuda kurambira pachigaro mushure mekukundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Asi muIvory Coast vainge vachipomerwawo imwe mhosva yekuba mari kubva kubhanga guru renyika, uye vainge vatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Vairamba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, dzimwe ngarava ina dzange dzakatakura chibage nechimwe chikafu dzabva kumahombekombe kwegungwa reBlack Sea muUkraine nasi sechibvumirano chakaitwa pakati peUkraine neRussia chichikokerwa neTurkey neUnited Nations dzichienda kuChina, Italy neTurkey. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vashora zvikuru sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International nekuramba rakanyarara mushure mekunge Russia yakanda zvombo panzvimbo yemagetsi inoshandisa simba renuclear yeZaporizhzhia NPP. VaZelensky vanoti maitiro aya anoratidza kuti sangano reAmnesty International rinorerekera divi. Mutungamiri weInternational Atomic Energy Agency akatoshora zvakaitwa neRussia achiti zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Muchirongwa chevechidiki chesvondo rino chinotarisa zvinosangana nezviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, Tine hurukuro nemutauriri wesangano revadzidzi rezikosu vamunyaradzi Nyavanu nava Boris Muguti vanova munyori mukuru werimwe sangano revadzidzi rezinasu nezvekukosha kwezuva remagamba kune vechidiki. Totanga nekunzwa kubva kuna munyaradzi.
Heroes Day inova riri zuva ratinorangarira those who fought and died in the struggle for independence in this country. So it's a very important day ratinorangarira magamba iwawo nekuda kwechiitiko chihombe chavakaita sekufira nyika.
Boris, rakakosha sei zuva iri?
Tinoitika ndechekuti zuva iri takaritarisa izvo rakatikoshera zvakanyanya, nekuti zuva ratinorangarira vese vakazvipira kuti vapinde musango varwire nyika ino vaitore kubva mumaoko apambepfumi kana kuti vachena. Takaona vakomana nevasikana vechidiki vachibereka magidi vachisiya dzimba dzavo vachipinda musango kunorwira nyika ino. Nekudaro izvo ratinoremekedza, asi tichiriremekedza kudaro tinova nekutsutsumwa kuzhinji kuti kana vatongogara vachinomuka nhasi, kana vachikepo vachikwanisa kumuka nhasi, havangazofari vachiona Zimbabwe yavakarwira, Zimbabwe yavaida kuti isunungurwe, Zimbabwe yavaida kuti iwerere uchine mukaka yamamvende sezvairizvi.
Munyaradzi, todzoka kwauri, wanzwa zvataurwa naBoris ari kuti vashakabvu vakamuka havangafari nezviri kuitika. Unotenderana nazvo here kana kuti une maonero akasiyana?
Handizive kuti maonero aari kuita nyaya iyoyi ari kuiona achiremekedza, because izuva remacelebrations ekuremekedza zvakaita maheroes. Some of them are dead, some of them are still alive. So zuva iri izuva rekuvatenda nezvavakaita kurwira nyika. Nyaya yaari kutaura inyaya yakasiyana nezuva ramangwana, because from his own perspective zvaari kutaura izvizvi is not what is currently happening in the country. Vakada kutarisisa maissues acho anga achibata, they are very incorrect, because tichitarisa nyaya yeeconomics dzaataura idzodzo, the country is currently growing from International Monetary Fund point of view, World Bank point of view. Saka I don't know his point of view.
Mukoma Boris, manzwa zvataurwa, hanzi tichitarisa nyaya dzezveupfumi hamungati nyika yaita mamvemve.
Tinoita kuti nisi nyika yaita mamvemve kutambura kuri kuita vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga svosvo nemuromo, zvinhu zvadhura muzvitoro, havasi kukwanisa kutenga zvekurya. Murizhinji zvisinei nekuti uri nekuisira here kana kuti vadzidzisi vari kutambira nzungu, vari kutambira mari isingakwanisi kutenga, vanhu vari kutambudzika.
Mukoma Munya,
economics dzenyika dzedu panguva ino tiri munguva yenational development strategy 1. Handizivi hangu kana vachimboverenga mapolicies iwavo enyika. Tiri pastage ya 3, takangobva mutransitional stage manje. Izvezvi vashandi vehurumende vabata ivavo vane mabenefits mamwe avakawedzerwa, ane dzimwe mari dzimwe dzavakawedzerwa. Of course machallenges anowanikwa here and there, but overall tichitarisa economy, hakuna economy isina machallenges. Right now we are facing inflation, maprice ari kukwira munyika dzakasiyana siyana, nenyaya dzehondo dzimwe dziri kuitika kunana Ukraine nekunana Russia.
Todzoka kwamuri mukoma Boris, mungati here zvakarwirwa nemagamba aya ndo zviri kuitika pari zvino, takatarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Handigutsikane kudaro, nekuti pakabereka puti ana vatongogarana navachitepo vave vachibereka puti vachiita kuti vagadzire Zimbabwe, inoita kuti vechidiki vawane mabasa. Tikatarisa Zimbabwe yatirorama mukati mezuva ranhasi, vechidiki havana mabasa, vechidiki vari kuenda kuzvikoro vachifunda vachisendeka dhigiri yavanenge vadzidza, hapana mabasa achagadzirwa nehurumende iripo. Nokudaro ndinoti zvakarwirwa nemagamba aya hasati zvazadzikiswa.
Mukoma Munyaradzi, hanzi zvakarwirwa hazvina kuzadzikiswa, munotenderana nazvo here?
Aiwa, hatitenderani, zvakarwirwa zviri kuzadzikiswa. Tichitarisa nenyaya yematongerwo enyika iwawo, tinoona kuti bato riyo ravo iyo ravari kunyanyotsigira mune chaizvo chaizvo. Currently vane macancels avanawo avari kuholda, but they are not fulfilling anything. The ruling party inova ine maheroes mamwe avari kutaura, vamwe vacho vamunangagwa vana kuvataura navachiwenga. Tine maprograms, if you start from the border right now, tine bed border expansion kuitika. Tine maprograms akawanda ari kuitika. Zvekuti vakuru vedu vakafa vakarwira nyika vachiona zviri kuitika munyika panguva ino vanonzwa kufara chaizvo, because zvavakasira ndo chaizvo chaizvo zviri kuzadzikiswa munyika yeZimbabwe, ndo chaizvo chaizvo zviri kuitwa. Vakadai varingwa varipo izvezvi ndo vakadai vachinge vachitoita zvinhu izvozvo zviri kuitwa. Saka zvinofadza kuti vakuru vedu venyika havana kurasa chitenderano chavakaita nguva yehondo kuti vazovandudza nyika, kuti vazodevelopa Zimbabwe.
Kandai renyu rekupedzisira, mukoma Boris, tisaswerere kuvhiya katiyo.
Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti mhuri yeZimbabwe muzuva remangwana tichange tichirangarira magamba akatifira. Asi timarangarira kudaro tinenge tine kuchichinwa mukati mehana yedu, tichafanira kunge tinazvo mundandariro dzedu kuti todii patasvika apa. Hongu tinazofira nyika ino pachishuvira kuti igadziriswe, asi zvavaishuvira hazvina kuzadzikiswa.
Oyo angari mutauriri angari munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Students Union vaBoris Muguti vari parunare muHarare. Panzwawo zvakare kubva kumutauriri werimwe sangano revadzidzi reZikosu vamunyaradzi Nyavanhu vanga vari parunare kuKwekwe. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ndini wenyu wemazuva ose Tanonoka Wande, ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei zviri kunetsa mukoma Dennis Mabera.
Makadiko pastudio 7 yechechi pano. Ndinamubvunza pekuti Jesu anotaura achiti kwanzi makazokuchinzi usachiva kana kuti usaita upombwe. Pana Mateo 5:27-28 iro Bhaibheri rinoti Jesu rinozoti kwanzi asi ini ndinoti kwamuri atarisisa mukadzi akamuchiva watopomba.
Saka mukoma Dennis, chii chamusinganzwisisi apa? Chii chamuri kutya?
Ipapo panonetsa kuti vangani vachapona ipapo pakutarisa mukadzi womuchiva kutonzi wapomba. Mutemo unotaura zvimwe here kana unotaura saizvozvo zvawakataura izvokuti ukachivisisa mukadzi watopomba, mukadzi wacho unongaita here pamiri uchinga wamupomba nezhira iyeyo kuti unotoita pamiri mukadzi nekuti wamutarisisa?
Mukoma Dennis, mufundisi David Simango vakateerera vari pano kukubatsirai nemubvunzo wenyu. Makadini Reverend Simango?
Manheru akanaka baba Wande nevateereri vedu vestudio 7. Mubvunzo wamukoma Dennis Mabera uri pana Matthew chapter 5. Jesu unoti iye makanzwa kuti zvakanzi usaita upombwe, asi ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe naye mumwoyo make. Panapa Jesu mashoko aaitaura waireva kukosha kwekuti munhu anofanirwa kuziva kuti chese chinoitwa nomunhu chinotangira mukati, chinotangira mumwoyo. Ndoda kuti zvijeke kuti Jesu haana kuti mumwe nomumwe unotarira mukadzi watoita upombwe. Jesu haana kudaro.
Jesu akatii nhai mufundisi Simango?
Jesu wakati achitaura zvijeke kwazvo kwazvo unoti ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe mumwoyo make. Muri kuona kuti upombwe unoti waita mumwoyo make, nokuti zvinhu zvinozoitwa nomunhu kunze mumuviri wake uyu zvinotangira mumwoyo. Saka muchiona kuti iko Jesu waida kuti munhu ave nomwoyo wakaberekwa patsva, mwoyo wakanaka, nokuti Jesu Kristu unoziva zviri mumwoyo medu. Tikaona pana Mateo chapter 9 pavhesi ya 4 panotipo asi Jesu achiziva mifungo yavo akati munofungireiko zvakaipa mumwoyo yenyu? Nokuti tinoda kuziva kuti munhu wese ane chaanoita chinenge chatanga chadzvarwa mumoyo make. Sake paanoti munhu akatarira mukadzi akamuchiva atoita upombwe mumoyo make. Sake David achitaura achiti iye kumapisare machapter 119 pavesi ya 11 unoti shoko renyu ndakariviga mumoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Kana mumoyo muine shoko ramwari haungagoni kutadzira mwari, nekuti shoko iroro rinokuvandudza mifungo yako kuti uve nokufunga kwakanaka. Kana uine kufunga kwakaipa nezvaunozoitavo zvinenge zvakaipa. Saka munhu zvose zvakaipa zvaanoita mbeu yacho inotanga mumwoyo. Saka hazvisi kureva ba kuti kana waita chinhu mumwoyo imomo tomboti zvataurwa namukoma Mabhera kuti munhu angaita pamuviri here nokuti ndaita mumwoyo. Aiwa,
tipewo mashoko enyu ekupedzisira mufundisi Simango.
Regai ndipedzise ndichiti kwatiri tose, iwewe unogona kunzwa vanhu vachitaura vachitorangana kutoti endei kwakati nenzeve dzako idzi. Saka manzwira aunoita vanhu vachitaura ndozvinoita Mwari manzwira aanoita zvaunenge uchifunga iwe. Paunofunga paya paya, ruzha rwokufunga kwako rwakangofanana noruzha rwunobuda pamuromo womunhu uchinzwa nenzeve dzako. Nzeve dzaMwari dzinonzwa ruzha rwokufunga kwako nezvaunoita mukati mako. Sakei munhu achifanirwa kuberekwa patsva nokushandurwa kuti chive chisikwa chitsva, aberekwe patsva.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru.
Tinotenda zvikuru nemasoko iwayo. Mwari akukomborerei. Mwari ave nemi.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo nezvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudhiyo enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare fundo inouya.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Nhasi tiri kutarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yeEnglish Premier Soccer League. Pane mutambo watambwa Leicester City yaita iyo mangange 2-2 neBrentford, kuchitiwo Manchester United yarowa iyo 2-1 neBrighton. Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Manchester City yanga yakatungamira 2-0 neWest Ham. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mangwana Zimbabwe iri kurangarira zuva remagamba, vamwe vachiti zvinhu zvakafirwa nemamwe magamba hazvina kuzadzikiswa, asiwo vamwe vachiti zviri kuzadzikiswa. Zimbabwe Election Support Network yonetsekana neuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota uye nekuenda kunoonawo kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.